Kukwira kuri kuita uwandu wevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare uwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura. Zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime. Matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Touyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji. Tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinosvika pakuita yatinoti contamination iya. Zvinopedzisira zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana siyana. Dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zvekungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura, dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira. Tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera. Togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu, tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera. Asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti makanzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo. Iye zvinezvi tiri muyatinoti muemergency.